Revhitiko, chitsauko chenomwe. Iyi ndiyo mirayiro yechipiriso chemhosva chitsvene-tsvene. Chipiriso chemhosva chinofanira kubayirwa panzvimbo panobayirwa chipiriso chinopiswa uye ropa racho rinofanira kusaswa paaritari kumativi ose. Mafuta acho ose achapiswa sechipiriso: chimuswe chakakora namafuta akafukidza zvomukati, itsvo mbiri namafuta ari padziri pedyo nechiuno uye zvakafukidza chiropa zvinofanira kubviswa pamwe chete neitsvo. Muprista anofanira kuzvipisa paaritari sechipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto. Ichi chipiriso chemhosva. Munhurume upi zvake weimba yomuprista angachidya, asi chinofanira kudyirwa panzvimbo tsvene, chitsvene-tsvene. Chipiriso chemhosva chinofanira kuitwa sezvinoitwa nechipiriso chezvivi, ndechomuprista anoyananisira nazvo. Muprista anopisa chipiriso chinopiswa chomunhu upi zvake anogona kuzvichengetera dehwe racho. Zvipiriso zvose zvezviyo zvinobikwa muchitofu kana zvinobikwa mugango kana muhari ndezvomuprista anozvipa. Uye zvipiriso zvose zvezviyo, zvingava zvakasangana namafuta kana zvakaoma, ndezvavanakomana vaAroni mumwe nomumwe zvakamuringana. Iyi ndiyo mirayiro yechipiriso chokuwadzana chinogona kupiwa nomunhu kuna Jehovha. Kana akachipa sechiratidzo chokuvonga, ipapo pamwe chete nechipiriso chokuvonga ichi anofanira kupa makeke echingwa chakabikwa chisina mbiriso chakaiswa mafuta, makeke matete akabikwa pasina mbiriso akazorwa mafuta, namakeke oupfu hwakatsetseka akanyatsokanywa akaiswa mafuta. Pamwe chete nechipiriso chake chokuwadzana chokuvonga anofanira kupa chipiriso chamakeke akabikwa nembiriso. Anofanira kuuya nemhando imwe neimwe sechipiriso. Chikamu chinopiwa kuna Jehovha ndezvomuprista anosasa ropa nezvipiriso zvokuwadzana. Nyama yechipiriso chake chokuwadzana chokuvonga inofanira kudyiwa musi wainopiwa. Haafaniri kusiya imwe kusvikira mangwana. Kana chipiriso chake chiri chemhiko kana kuti chiri chipiriso chokungopawo, chibayiro ichocho chichadyiwa musi wachinopiwa, asi chinhu chose chinosara chinogona kudyiwa musi unotevera. Nyama yose yechibayiro inosara kusvikira zuva rechitatu inofanira kupiswa. Kana nyama yechipiriso chokuwadzana ikadyiwa nomusi wechitatu, haingazogamuchirwi. Hazvingagamuchirwi panzvimbo yomunhu anenge azvipa, nokuti hazvina kuchena. Munhu achadya chikamu chipi chazvo achava nemhosva yacho. Nyama inogunzva chisina kucheneswa haifaniri kudyiwa, inofanira kupiswa. Kana iri imwe nyama, munhu wose akacheneswa anogona kuidya. Asi kana munhu asina kuchena akadya nyama iyi yokuwadzana yaJehovha, munhu iyeye anofanira kubviswa pakati pavanhu vokwake. Kana munhu akabata chinhu chisina kuchena, kunyange kusachena kwavanhu, kana mhuka isina kuchena, kana chose chisina kuchena, chinhu chinonyangadza, uye akazodya nyama ipi yechipiriso chokuwadzana chaJehovha, munhu iyeye anofanira kubviswa pakati pavanhu vokwake. Jehovha akati kuna Mozisi, uti kuvana veIsraeri, musadya mafuta api zvawo emombe, makwai kana mbudzi, mafuta echipfuwo chinenge chawanikwa chakafa kana chabvamburwa nezvikara zvesango anogona kushandiswa pana mamwe mabasa, asi hamufaniri kuadya. Munhu wose anodya mafuta emhuka inoitwa nayo chipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto anofanira kubviswa pakati pavanhu vokwake. Kwose kwose kwamunogara hamufaniri kudya ropa reshiri kana mhuka ipi zvayo. Kana munhu upi zvake akadya ropa, munhu iyeye anofanira kubviswa pakati pavanhu vokwake. Jehovha akati kuna Mozisi, uti kuvana veIsraeri, munhu wose anouya nechipiriso chokuwadzana kuna Jehovha anofanira kuuya nechikamu chacho sechibayiro kuna Jehovha. Namaoko ake anofanira kuuya nechipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto. Anofanira kuuya namafuta pamwe chete nechityu agoninira chityu kuna Jehovha sechipiriso chokuninira. Muprista achapisa mafuta paaritari, asi chityu ndechaAroni navanakomana vake. Munofanira kupa bandauko rorudyi pazvipiriso zvenyu zvokuwadzana kumuprista somugove wakewo. Mwanakomana waAroni anopa ropa namafuta echipiriso chokuwadzana achatora bandauko rorudyi somugove wake kubva kuzvipiriso zvokuwadzana zvavana veIsraeri. Ndatora chityu chinoninirwa nebandauko rinouyiswa ndikazvipa kuna Aroni muprista navanakomana vake somugove wavo wavanofanira kugara vachiwana kubva kuvaIsraeri. Uyu ndiwo mugove wezvibayiro zvinoitirwa Jehovha nomoto, zvakapiwa kuna Aroni navanakomana vake pazuva ravakagadzwa kuti vashumire Jehovha savaprista. Pazuva ravakazodzwa, Jehovha akarayira kuti vaIsraeri vape izvi kwavari somugove wavanofanira kugara vachiwana kuzvizvarwa zvichatevera. Zvino iyi ndiyo mirayiro yezvipiriso zvinopiswa: chipiriso chezviyo, chipiriso chechivi, chipiriso chemhosva, chipiriso chokugadzwa nechipiriso chokuwadzana, zvakapiwa Mozisi naJehovha paGomo reSinai pazuva raakarayira vaIsraeri kuti vauye nezvipiriso kuna Jehovha muGwenga reSinai.